Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 18 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichide penyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira muchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo wedu wecriminal procedure kuti kana munhu achinge achikomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kwa High Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail kumagistrate court.
Mufundisi ane mukurumbira munyika Pastor Tapiwa Freddy vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mudzimai asi ndokubvumidzwa kudzokera kumba kwavo pasina mari yechibatiso yabviswa. Sangano reAtuze rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri kurangwa mabasa dzave kutyisidzirwa navanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato rezanupf. ZANUPF neMDC Alliance dzotatsurana panyaya yekugona kana kutadza kuita basa kwemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kutora matomu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhauzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeGoodness and Mercy Ministries vatapiwa Freddy avanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Pastor T. Freddy vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mutori wenhau weZBC chibharo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pastor Fred vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare Masikati vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti anove nhengo yekereke yavo. Muchuchisi wenyaya iyi vaAnesu Chirenje vati Pastor Fred vakabata mutori wenhau uyu chibharo kakawanda. VaChirenje vati Pastor Fred vaigara vakakoka Makuti uyo ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa kumba kwavo vachiti vaida kumunamatira vomumbunyikidza kuenda pabonde naye. Muchuchisi atiwo Pastor Freddy vakaendawo kumba kwemumhangari kuMount Pleasant Heights muno muHarare kakawanda kwavakamumanikidza kuita zvepabonde. Zvichakadai mutongi wedare ramagistrate vaDennis Mangosi vatura mutongo wekuti Pastor Freddy vatongwe vachibva zvavo kumba kwavo vasina kana kobi remari yechibatiso ravabvisiswa zvichitevera chikumbiro chaitwa negweta ravo vaEverson chatambudza icho chisina kupikiswa nemuchuchisi. Papera kunzwikwa nyaya iyi mudare iyo yatora maminitsi mashomanana vachatambudza vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati hachisi chinhu chitsva kuti munhu ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo apiwe mukana wekutongwa achibva kumba kwake nedare ramagistrate.
Tinoona izvo pamutemo wedu weCriminal Procedure and Evidence Act kuti kana munhu achinge achipomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kana kuti mari yechibatiso kuHigh Court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail kumagistrate court. Saka ndo musiyano wacho unenge uripo kuti dzimwe dzenguva vachuchisi vanogona kubvuma kuti munhu aite bail application yake kumagistrate court. Saka ndinovimba kuti ndizvo zvaitika munyaya yaFreddy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvinoshamisa kuti Pastor Freddy vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare nhasi wakare asi vamwe vanosungwa nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vachiita nguva yakareba vari muusungwa.
Nyaya yekubata chibharo inyaya inotyisa kwazvo ine mutongo wemakore akawanda yekuti hayaifanira kuti vachuchisi nevamatare edzimhosva vape maresi batiso nyore nyore uyezve vaifanira kutoti vape zvakaomarara kuna anozviti prophet T. Fred sezvo tinoona zvichiitwa kuno kushungurudzwa kunoita vanopikisa nevamwewo vanenge vachinyimwa mari dzezvibatiso vachitora nguva yakawanda vari mutorongo pasina mhaka dzine kumeso dzavanonzi vapara asi yatiri kutarisa iyi imhaka yechibharo inova mhaka hombe hombe kwazvo mukati meZimbabwe inenge iri kumusorosoro pamwe chete nemhaka dzekuponda nekuba mombe nezvimwe saka inofanira kuti ibatwe saizvozvo pasina rusarura kana kutaridza kuti mutemo hausi wejekerere.
Pastor Freddy, vanzi nemutongi wedare vagodzoka kudare musi wa 8 mwedzi unouya apo nyaya yavo yakatarisirwa kuenderera mberi mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dangano reUNICEF rinoti vechidiki vanofanirwa kuva pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze senzira yekuchengetedza remangwana ravo rakanaka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekushanyira chikoro cheInyati High School neZuro, Dr. Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo varivo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Children need to understand the meaning of all the actions that is destroying the climate so that they can retract from that as they grow.
Dr. Oyewale vakashanyira neZuro chikoro cheInyati kuti vasangane naNkosi Lati Nyati, mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUNICEF kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera. Nyati uyo ane makore gumi nemasere ari muform 5 uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake. Nyati akaudza Studio 7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti dambudziko raaiona mukurarama kwake munharaunda.
Kuti ndite climate activist, I was inspired by my books and my teachers. I was learning about climate change and living climate change at the same time. But this is a climate change. This is experience as well. Because you talk about excessive rainfalls, you talk about the drying, heat waves. Like, these are things I saw. And these are things I lived. So I can inspire. And it also made me to inspire the young people.
Muna 2016, nyataka wana mbairo, wechuru jema dore ya kwa Amerika, mchurungwa cha itungamiru wane UNICEF, haka kwansa kuwaka, mzimbo ino kwansa kushandura tushina yaka siana, kusanganisira chikafu chinoraswa, kutiite manduwe moto ono kwansa kushandiswa pakubika, kana kuti biogas digester. Kunyange azwa Zimbabwe nezimwe nyika dzichiri kubudirira kunyanya muAfrica dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti ichishandiswa mabasa akasiyana-siyana nderimwe dambudziko guru munyika. Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekta emiti anopfuura mazana matatu nemakumi matatu ezvuru 330,000 hectares gore rega rega, uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvaive pamugore ra2014. Nyati anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Project ndakaita Rufos, it's a biogas digester, that's a biogas plant. The energy from the biogas is actually used in the kitchen. So the students can learn about something which they see in their own premises. But they can actually appreciate that we can use clean energy in the schools, at homes, because it's something which they're seeing in their own premises. I think zvakakosha kuti even vagari vemunharaunda vaziva kuti we can use clean energy for a sustainable future.
Nyati akawana mkana wakenda kumsangano we conference of parties ku Spain mna 2019 uye mna gunyana we guererino akaenda kunemwe msangano wewe chidiki wakaitwa kunyika ye Italy. Dr. Oyewale vanoti zvirikuitwa na Nyati zvakakosha zvikuru nekuti zvirikubatsira kuti nzira yechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mutezeri wemukuru wechikoro paNyati High School vaFrank Piri vanorumbidzawo Nyati nekuda kwebasa raari kuita. VaPiri vanoti zvisine nemukurumbira wave nawo Nyati anoramba ari mwana anetsika uye akadzikama.
Kunyangwe achibuda kunze kwenyika achienda kumameetings mahombe mamwe acho isusu atisati tamboona kana kuti maybe hatisiri kuzoona anouya o realize kuti achiri mwana iso well disciplined. Saka tinofara zvikuru na Nkosilati Nyati. Tinoona sezvo zvinofita nenhororo ndiye Nyati. Nyati is the first school in Zimbabwe established in 1859. Saka tinofara kuti tozo producer a student akaita Sankosilati. Because ari kutoisa nezita rechikoro kwese kunyangwe kumiri kwemakungwa.
Pamusangano weCOP26 wakapera muScotland svondo rapera vakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 paNyati High School kuMatevelin North ndini kudzanai Musengi.
Mabasa kwe nengo ze sangano revara irizive kumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ kwa pinda muzuvare china nasi sangano iririchiti zimwe nengo zaro zino sanganisira munyori mukuru wa Robson Chere zave kuchikisi ziru wano wanufungizwa kutiva sori pamwene nengo zebatole Zanu PF. Studio 7 aina upanisa kunzwadiviri Zanu PF kana woku urumende panguwa ya tenda pa mepo. Mutungamiri we ATUZ Valbet Masara ure vanoti kune vakaita musangano ku Arcturus Mudundu na Mashonaland East kunodzidzisa vachere vachida kuti mudzidzisi uyu abviswe pachikoro ichi. VaMasara ure vanoti hakusi ku Arcturus bedzi kwavari kusangana nekutyisidzirwa kwenhengo dzavo sezvo varairidzi vari kusanganawo nedambudziko iri mumatunhu akawanda. Asi vanoti uhwandu hwevarairidzi vari kuramwa mabasa huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva vachiti ongororo yavo inoratidza kuti varairidzi vangangoda kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana ndivo chete vaenda kumabasa mune zvimwe zvikoro nhasi. Varairidzi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna gumi guru 2018 uye kuti vanyorerane zvibvumirano nehurumende zvokuti vabhadharwe kunyoresa vana bvunzo. Studio 7 yakundikanawo kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kuti kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvakadii dzidzo muzvikoro. Ngatinzwe hurukuro yataita navamasara ure pamusoro penyaya iyi.
China vanhu vakawanda vari kuramba vachijoina job yechedu dambudziko regara ngoitika nderekuti seti yatanga kurwisana nevanhu vedu taita dambudziko rekuti kuActurus Mashonaland and DTC province secretary general wedu vaRobson Chere vatohaundwa kusvika pakutovabve pachikoro pavo nevanhu vanosanganisira vezanupf nemapurisa. Mapurisa ayo hationi macharges anosvika mashanu ekufema. Havari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kujeri asi ziziya kuti avochivo havana mhosva yavakapara.
Dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vamasara uri?
Hakusipo kuchetu kwatiri kuwana dambudziko tinosangana nematambudziko vakawanda kulupani kune vanhu vari kuharaswa kuchipinge kumusangano wedu kuchida kuya vachiposa vadzisakwa nemavo veterans. Asi tiri kuramba tichikurudzira varayiridzi kuti vasadzokere kumashure. Ere tokufara kuti varayiridzi varipoti ma statistics edu arazati improve ichiripo tokwatisa kusvika mune zvimwe zvikoro zvakati wandei mafigures adzika as low as 40% tetrive mune zvimwe zvimwewo zvezvikoro zvanenge zvine mamembers edu ese hapana kana kuona kuti tikaramba tichifamba negwarira tokufamba naro pano kwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti tinize pamadimands edu ekutipa masalaries edu apre october 2018 nekutipa station allowance.
Asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kuramba mabasa?
Hurumende tinoona zvomene kuti ine zvitanda munzere kutsukunyuka kukuru kwasikuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha zvichitevera zvinodiwa nevanhu kuwanda kwemacitizens ari kutsigira nyaya yedu ndiko kuzvara kuzvikudzisa kwaitika hurumende izvi zvavasati vafamba asi vachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsigira zvachizopita.
Imi manga muchienda kumabasa kwezuva rimwe chete pasvondo, pane shanduko here yamungati iri kukonzerwa nekurangwa mabasa kwamazoita mazuva akawanda?
Hongu, shanduko iripo ndeyekuti hurumende yako ipindura nenzira dzakasiyana-siyana vachirapa vachiresponda. Pane nguva yekuti vanga vangonyarara vachida sevasingazwe kuchema kwedu kuti clinic capacitated. Izvezvi mukatarisa tinobatwa tichinzwa kuti vachifonera vachitaura tinoo nyaya idzi taida kuti garira zvirutisane pasi, asi izvozvo hazvina kukwana. Tikuziva kuti hatina nhaurirano dzatinoda kuita nevanhu, tichatongoda chete chimwe chete imari yedu yapreoctober 2018.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vachitaura nestudio 7 vari parunhare. Zveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 52 kana kuti 52 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane 60 nevapfumbamwe kana kuti 4699, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vachisvika pazviuru 133 zvine 559 kana kuti 133,557. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava 3,000,000 ane zviuru 546,000 nemapfumbamwe ane 56,000 kana kuti 3,546,966. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,290,020 ezviuru 55 kana kuti 2,720,058. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika mbuya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekurwisa uori kuMalawi reAnti-Corruption Bureau rinoti uori huri kuramba huchikwira munyika iyi. Mukuru mubazi iri amai Martha Chizuma vari kuyambira kuti uori ukaramba huchiitika Malawi haizofa yakazadzisa zviga zvayo zvebudiriro. Amai Chizuma vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wemazuva maviri wakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza uori munyika iyi. Vatungamiri veAmerica, Canada neMexico vari kusangana nhasi pamusangano wavo wekutanga wenyika nhatu idzi kuitira kuti vazeye nyaya dzinobata kushanduka kwemamiriro ekunze, kupinda nekubuda kwevanhu munyika idzi, kudyidzana munyaya dzeupfumi kusanganisirawo matambudziko matsva ari kukonzerwa nedambudziko rechirwere checovid-19. Makore mana adarika vanhu vakawanda vakaungana pamahofisi emutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vachiratidzira kuti vasiye basa. Mauto ainge atora zvivakwa zvakawanda zvehurumende kusanganisirawo nepfenyuro yeZBC. vamugabe vakazomanikidzwa kusiya basa musi wa 21 mbudzi vamunangagwa vainge vaenda kuhupoteri kusouth africa vakazodzoka musi wa 22 mbudzi ndokuzotora mhiko yekutungamira musi wa 24 mbudzi vachivimbisa utongo hwejekerere kuvandudza upfumi kurwisa uori uye kuumbiridza ukama nedzimwe nyika asi vamunangagwa vadzadzikisa here zvavakavimbisa vanhu Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata meya weHarare vakambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Tatsona nechekuti there's been very much huge improvement pakugarisana kuvanhu muZimbabwe. Pane chitiko chakafanana nepola chakauya after my election. Zvinotaridza kuti vana veZimbabwe vane mufungo. Hukuonirana pamwe chete maererano nokuvaka nyika yavo yeZimbabwe. Tinoona zvakare kuti ikonomi yedu yakwanisa kustabiliza zvizhinji zhinji on the fiscal side nenyaya yekuti takukwanisa kutobhalansawo mabooks enyika tichiusarawo netinoraudzira sekuti tinge tichibhevhora panyika yedu. Tarisaiwo kamukoma blessings aitika mukati meinfrastructural development kuti izvezvi migwagwa yeZimbabwe yagadzirwa yakati wandei sekuti akatarisana nemugwagwa wabed bridge. Wakuda kutopera ndovakaisonaka zvikuru sezvino mechanization tinoona maagreements aripo nenyika yeBelarus akakwanisa kuti avinje matractors nemacombine harvesters tibva taona zvakati kuti munyika mune security yakanyanya uyezve munhu wese ari sekura pakugara nekuti vakachengetedzwa nehurumende iripo zvichiita kuti wemeni tive takasununguka
vamafumi munoti kudii nezviri kutaurwa navadzikiti
vadzikiti hamene Zimbabwe yavari kutaura iko zvino vari kujurudza majuru nemuromo nhamo kwakufudza mbada kuri kungoitika munyika karensi iya haina kudzoka mabasa hapachina chashanda pane vana vakungokura vasingazivi peisilipi vamwe havatorina mabhanga zvitupa chaizvaizvo zviri kutoshayikwa nhamo yava munyika iyi haisati yamboonekwa kubva nyika ichitanga iko zvino vaenda kundovhura dzimba 38 hurumende yose kuenda kunovhura dzimba 38 muruzevha unosheya kuti kana sabhuku achaite chii vaakudzidzisa vanhu kurima nemapadza zvokwadi nyika inoyi yairimwa nemombe nematrakta nezvimwe zvese ivo vatidzosera mukurima nebadza vaakuti kwahi chinhu chitsva freedom hakuchina vanongoteererana nemukomana president wedu vachimurambidza kusangana nevanhu ari iye ari kudiwa nevanhu uhuri huto hwanyanya kudzama nyika yose yodyiwa kupera kushaya kuti chichoitika zvokwadi magetsi hakuchina mastadium hakuna zvipatara angova marengenya
vadzikiti
mashoko robva kuna vafumi izvo zvinogona kuwanikwa mujerusarema zvavari kutaura izvi kwete munyika inorarama nevanhu nekuedza kuvakwa this austerity time hakuna nyika pasi rino rose isina maproblems ari economic zvakanyanyanyanya inyaya yekuti tese tiri kurarama in austerity time hakuna nyika izvezvi zviri kupatsura pasi rino kubva even musouth africa kubva kuzonyika dzipi dzavanenge vachitarisa kuti dzinenge dzichipatsura tikatarisa kunyaya yekurapshon yakanyanya kutobatabata makanzuru anova anotungamirirwa neopposition ano tinoona kuti madhairekta zvese harresi chikanzi vakaperera mumadzare dzimhosva izvi zvekanzuro yakaitira dzakutofunctiona tiri kuona zvakare nyaya yekurati nyaya yondarisa zvanyi kuti iri kutobatabata vazhinji vacho vari kutovari kutora vakanyanyira kuda kurerekera kuopposition asi ngatitaurei takanangana nekuti izvo tikatarisa zvese tirikuona negavhenmendi ipo tiri kunovhura dzimba 38 tinovhura maprograms anenge achilonchwawaya kana ivhiri kufa kuti kwakavhurwa maflas kupikupikupi president is hands on vari kufamba mune zvinhu zviitiko zvakafanana nezvizvi zvaisamboitika kare vari pagiraundi ndokutiwe going back to the basics dzekurima chaiko chaiko kuri kukonzera goho rakawanda kuti ritouya tava kuenda kapane rimwe danho towards the vision 2030 towards the middle class economy nekuti iwenyenyi tinenge tigere zvakanaka tinoziva machallenges emasanctions aripo saka isusu totoona kuti masanctions vatigara tichimarwisana nawo every day kuti tikwanise kunge tichirarama senyika yeZimbabwe asi tinofara zvikuru kuti we are re-engaging the international community wehe musinotanga tiri kucop26 yanga iriko in Scotland zvichitaridza zvega kuti we are open for business
vamafumi
zvinondishamisa ndechekuti pavakaenda kuengland vakaita mbiri yekundotenga hwahwa vokwati ivo nemusangano wavo wenzika chiu ya iku nikilengi. Instead, yukutu wataure, zinei maringe, ekuti nika iti velope. Wange wachita ura ni wangu yeste, kutipaitike ufumi mu Zimbabwe. Takaona waka zaza matroli ewawa, waka ita mbiri pasiresi. Niku zaza matroli wachimwa kutisika waita kunja, niku dakwa. Madore pamsoro soro, anodura. Zino ya zisa nika kunge wana wachita zinu sakadaro.
Vanga vari meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume, manzwo kubva kunhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Botswana inoti yakawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu kuti vapiwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Vakawanda vanoti mari iyi yakawanda zvikuru. Shingirai Madondo anotipanyaya iyi.
Basi rinonane zvokupinda nekubuda kwevanhu muBotswana rakazivisa nemusi wechipiri nezvokukwidzwa kwemari inobhadharwa nevanhu vanobva kune dzimwe nyika vanoda kupiwa mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Muchiziviso ichibazi iri rakati mari idzi dzakakwidzwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 66.7% kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvishanu zvemapula emuBotswana. Munyori mubazi iri muBotswana vatemba musi vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yavo yakatora danho rekukwidza mari inobhadharwa nevabva kure kuitira kuti kwanisa kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pakugadzira magwaro anozopiwa vanhu vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda vari munyika yavo.
COVID-19 yakaderedza uwandu hwemari yatinowana senyika, saka kuti tigone kugadzirira vabve kure magwaro, takaona zvakakodzera kuti tiwedzere mari inobhadharwa neavo vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda muBotswana.
Magwaro aya anoshanda kwemakore mashanu, uye kana achinga asisashandi, munhu anosungirwa kunyorera magwaro aya patsva. Asi vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vanoshanda nekugara munyika iyi vanoti danho iri rava kuita kuti vaomerwe neupenyu sezvo kwanga kusingashandike nokuda kwedenda reCOVID-19. Gwaro rakaburiswa neStatistics Botswana mukutanga kwemwedzi wakapera rakaratidza kuti zvikamu gumi zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 10.7%. Yezvizvarwa zveZimbabwe chiuru chimwe chete china mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550 zvine mvumo yekushandira munyika iyi ndivanamuzvina business. VaEverson Manase ava nekambani yekusvatanudza motokari kana kuti panel beating company muguta reFrancis Town muBotswana vanoti murombo harovi chine nguo.
Kwa bedli tute kembi tati mungua toto mbonga kufa zizo kungora mbasichioma.
Chimwe chizarwa cheZimbabwe chine kambani kuruka msoro ama ivenenzi ya mshwere vanoti Botswana ava kuomesera vanhu izo zvaita kuti vanhu vazhinji vagare zvisiri pamutemo munyika iyi.
Kuwedzerwa kwaitwa mibhadharo yemawork and residence permits muno munyika yeBotswana kuchaita kuti vanhu vafunge kairi kana katatu kuti vanoda here kuti vaapply matsamba iwawo anovaita kuti vashande munyika ino. Nekudaro zvichaitawo futi kuti vamwe vanhu vasina nzira dzekuti vawane mari yakaita se 5,000 inodiwa kuti varambe vachishanda mune nyika ino yeBotswana vasina mapepa, zvaakureva kuti zvaakuremera vakawanda kuti vabuditse mari dzakawanda kudaro, kunyanya kana muri mhuri.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Primrose Dharavadza vanoti Botswana iri kuzvisikira motomu zviso nekukwidza mari dzinobhadharwa idzi vachiti vabva kure ndivo vakabata upfumi hwenyika iyi.
Hurumende yemuno muBotswana ingawana unyanzvi hune vanhu vanobva kune dzimwe nyika kana vachipa vanhu mapermanent rest. Nekudaro ndinoona ngani apa ndo patingaite inonziyo exchange of skills and knowledge kubva kune vanhu vekunze kwenyika nevanhu vanoga vemuno muBotswana.
Nyanzvi munyadzi kupinda nekubuda kwevanhu, uye vari gweta rakazvimirira vamatini muroiwa vanoti Botswana yava kutsvagawo nzira dzekuita mari sezvo COVID-19 yakaundonga upfumi hwayo.
Vanoda kuzama kusumudzira upfumi hwenyika kuti avo vari kuda kuisa mari dzavo munomu kana wachikwanisa kubadara uharo ilipo emare, it means neimwe nzira wari serious niswa ruda kutu imwe futi nzira ya kuzama kupatanuza wanokwanisa ne wasenga kwanisa
ore statistics Botswana note vanamuzi na business wanova ku Zimbabwe varo kuri mazviri mwanzo akasiyana siyana zvinosanganisira mirivo chibage madomasi nezvimwewo zvakadaro ndakamirira studio 7 mu Francis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Ini dini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda bakuvi